Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kurume 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC City. Hezvo nezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Communication hakusina muchinji macho, but what we are trained is to manage money ndiye anenya kuitwa lead artist followed by Chipinge.
Vanhu makumi matatu nemumwe vofa nekuda kwedutu mpengo idai raparadza tsvimbo dzakawanda kuchipinge nekuchimanimani. Vebazi rezvemamiriro ekunze vanoti nyangwe hazvo dutu mpengo iri riri kutarisirwa kudzikira ukasha hwaro mumazuva ari kuteera, mvura yanaya kusvika pari zvino yakawandisa. Tichakupai zvabuda pamutambo wenhabvu pakati peFC Platinum neEsperance mumakwikwi eCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dutu mpengo remvura nemhepo rinonzi Tropical Cyclone Idai rauraya vanhu makumi matatu nemumwe kusvika pari zvino kuchipinge nechimanimani kumanikaland, uye vamwe vanhu vanodarika makumi masere havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vamwe vanhu kunyanya kuchimanimani vanonzi vakamirira kununurwa kubva muzvitsuwa zvemvura zvavari. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padandemutande raro reTwitter kuti vanhu makumi matatu nemumwe vanga vashaya, uye hapasi kuzivikanwa kuti vamwe vane chitsama vari kupi nenyaya yedutu mupengo iri. Pane vanhu vashaya, pane vana vechikoro vepa Charles Luanga, uye vakawanda ndeve Pangangu Township. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kushanya kunyika yeUnited Arab Emirates kumusangano wavati vakandangana nekukwezva vemabhizimisi nekuedza kuvaka ukama nedzimwe nyika, vatumira mashoko enyarodzo kune mhuri dzine hama dzarasikirwa neupenyu. Vakafanobata chigaro chamudzviti kumanikaland vaWilson Bore vaudza vatori venhau kuti dzimba dzinodarika zana nemakumi mashanu nemaviri dzaputswa Pangangu. Kuchimanimani, vashandi veZimbabwe Consolidated Diamond Company kana kuti ZCDC gumi nevatatu vanonzi vari mugomo vakamirira kuwana rubatsiro. Mamutare munonziwo mune mhuri makumi maviri dzaparadzirwawo dzimba nedutu mpengo iri. Dzimwe nzvimbo dzaparadzirwa dzimba dziri pedyo nedziwa Rusitu nedzimwe. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata vaBore.
Taona kuti dutu mpengo iri rinochinja kungarwa izvi. Pari zvinezvi nzvimbo dzanyanya kuwana mafashamo iChipinge, asi kunyanyisa Chimanimani. Gadziriro yese yatakaita taitarisira kuti mabhiriji edu achava akasimba, nekuti mabhiriji ndo matinoshandisa tichitakura zvinhu zvinobatsira vanhu aya vanonga vawirwa nemufashamo. Zvino mamwe mabhiriji tichibva paWengezi kuti tinobata kuChimanimani aeredzwa nemvura. Saka pari zvino Chimanimani taakuedza kuti tiisvikire tichibva nekwamutakura, nekuti pese apa panga pakawandisa mvura taifunga kuti zambuko repatanganda ratorwa nemvura, iyo imvura yanga yakazvarisa, nekuti payanga ichibva nechekumusoro yanga ichisunda matanda ichiisa pabridge. Saka yaiita dhamu chairo, asi yakati yaderera tazoona kuti aiwa bridge redu richipo. Ende kutaura kudai, imwe timu yatitaura kuti zvinoita kusvika kuChipinge yatova kuChipinge. Ininiwo pandanzwa izvozvo nekuti makurukuta gurukuta rezvematunhu vajulai moyo na Chief Air Marshal Shiru Mangwana totarisira kuti makurukuta nemamwe ese vanonga vari kunzvimbo iyoyo. Saka ini kutaura iko zvino ndakutosimuka kuenda mberi kuti ndiedze kunosvika kuchikoro cheSt Charles Luanga.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo vanhu vawirwa nedambudziko remafashamu emvura ya nekuti tinenge tanzwawo kuti vamwe vanenge vari kuedza kubira nzizi, pangaitwe sei?
Kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavadzikame hana yavo vamire pevari, robatsiro rwuri kuuya. Sezvo ndataura kuti chanyanya kutidzosera kumashure inyaya yezvikopokopo zvedu. Tine zvikopokopo zvakawanda zvikuru zvaigona kudai zvasimuka, asi nekuda kwemamiriro yakaita kunze isu taakuchitoshingirira kuti titsvage nzira yekuti tisvike kune vanhu. Ndozvataakuita ende ndinofara zvikuru masoja edu nemapurisa edu vari kutibetsera chaizvo chaizvo. Unoziva zvimwe zvinhu zvinonga zvava kuda ushingi hwechisoja nehwechipurisa.
Tine urombo ava ndiva Nathan Komo vanga vachitaura vanhu vamukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU. Iko zvino tokupai hurukuro yataita nevakafanobata chigaro chamudzviti kuManicaland vaBore.
Tiri kuasesa but challenge yedu ndeyekuti mvura yakangowandisa kuti tinyatse kubata what is on the ground because communication hakusina muzhinji macho. But what we are clear ndeyekuti chimanemane ndiyo yanyanya kuitwa hit hardest followed by Chipinge.
Tichi tarisa iro dambudziko riri kuchimanimaniri, kuri kuenda here zvikopokopo zvemauto? Zviri kufamba sei? Zvi zvamuri kuita kuti muedze kusvikira vanavo?
Challenge nde bad weather yandataati kuchakangoshata kuri kunaya, zvikopokopo hazvisati zvakwanisa kuti zvisimuke because of the bad weather. But zvindori vedu kungoti kukafambika muchadenga umwe vanobva vangosimuka from kuharare.
Kune vari kuda kubatsira, zvii zvamungati ndo zviri kudiwa ku dunhu renyu nechimbichimbi?
Nechimbichimbi, chikafu, hembe dzekupfeka, mablankets, mafood items yese zvangoita like upfu, mafuta nezvimwe zvese zvinoshandisika pahousehold, nematende kuitira kuti kana kwazoita zvakanaka wopiwa matende kumboita matemporary shelters, reconstruction yemisha isati yatanga.
Vanenge vachida kubatsira vanoenda kupi?
Vanonga vachida kubatsira tine provincial command center yedu yeManicaland. Vanosvika paprovincial administrator Mamtare, Mtare City.
Vakafanobata chigaro chamudzviti kuManicaland vaWilson Bore vari parunare kwaMtare kwakare. Zvichakadaro, mauto anga adaidzwa kuti abatsire anoti zvikopokopo zvavo zviri kutadza kupinda munzvimbo dzakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu. Dutu mupengo iri riri kutarisirwawo kurovawo nzvimbo dzakaita seMashonaland East, Mashonaland Central neMasvingo. KuMasvingo vanoona nezvemajeri veZimbabwe Prisons and Correctional Services vanoti mamwe matenga emimwe mipanda yejeri remuti murefu ambotakurwa nemvura. Hapana hapo musungwa atiza. Vanhu makumi mana nevatatu vakuvara munjodzi yebhazi rekwaCAG kukadoma mangwana nanhasi. Bhazi iri ranga richibva kuHarare richienda kuVictoria Falls uye rinonzi rapidiguka rikakunguruka katatu. Vanhu vakuvara vanonzi vaendeswa kuchipatara chekadoma. Mukuru wechikoro cheShamva Primary School vaEdson Chue vanoti varikumbira kuboka reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA kuti rivhure mvura yarakavhara pachikoro chavo, izvo vanoti zvave kukonzera kuti vana vamwe mvura isina kuchena. Chikoro cheShamva Primary School chinonzi chiri pasi pemugodhi weShamva Gold Mine uyo une chikwereti kuZINWA. vagari veZimbabwe mugodi uyu vanyorawo gwaro kudare paramende vachida kuti ripindire mukuona kuti zinwa yavhura mvura yakavharwa kubva kutanga kwemwedzi wapera. Izvi zvinotevera kurwara nemanyoka kwakaita vana vechikoro vatanhatu nemusi wechitatu svondo rino. Kunyange hazvo chipatara cheShamva chakati manyoka aya haasi chirwere checholera kana typhoid. Studio 7 ainokwanisa kunzwa divi rezinwa kanawo kubva kumugodhi weShamva Gold Mine. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga kandemiri weStudio 7 navachuwe.
Musi wechitatu mwedzi uno wakurume nevana vakaita manyoka vakaenda kuchipatara cheShamva Mine Clinic. Nesuepo vakaongorora vakaona kuti yanga isiri korera asi kuti manyoka anonzi diarrhea. Vana vakarapwa vakaenda umba. Vana havatanhatu chete.
Saka munofunga kuti dambudziko ringange riri rei rekuti vaite manyoka aya kunyange yanga isiri korera?
Ndofunga dambudziko rakatanga pachikoro pashaya mvura. Mvura tinopiwa nevaridzi vechikoro vanoitwa veChamva Mine. Inoitwa inorarwa nemetalon. Saka ndiye inotipa mvura. Saka inonzi yava nechikwere chakakura kuzino. Ndobva yamiswa mvura kuti iwe. Saka vana mvura yakachena havasi kuiwana. Varitongotoya vanenge vawana kubva kudzimba dzavo ndevari kunwa. Saka hatinyanyoziva kuchena kwayo mvura iyoyo. Uye sesu pano sevarairidziwo futi tiri kutopota tichitenga mvura. Inosapurayiwa neumwe muvakidzani mubereki waretrakta yake. Tinobvisa mvura inoita mari inoita $35 ndiye inotunza kabhauza kanotakura mvura yakawanda zve2000 liters. Saka ndeyauya iyo toshiyawo sevarairi. Then vanawo yokumwa takatongoti vauye nemvura mumabhodhoro avo. Then ubvisa maoko asati adyawo takati vauyewo nekasipo kuti vasuke maoko asati kuti vatanyanya kudya tsvina zvakanyanya. Saka ndo mamiriro emvura pano paShamva Primary. Asi kubva taurayira vana kuti vachiuya nemvura yavo uye vafambe nesuro yokuti vageze maoko. Asi so far tataona kuti dambudziko iroro rine vana remanyoka.
Zvii zvamungataurawo tichiona kuti nyaya dzeutano dzinobatawo zvakawanda kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro?
Ini ndaikumbirisa zvangu varidzi venzvimbo kusanganisirawo kanzera wenzvimbo uye kutaurawo nezinwa sezvo zina richingoriwo bandiko rehurumende. Raonawo dambudziko revana vadika kuti vasashaya mvura pachikoro uye nevarairidziwo vanobva misha iri kure vari kushandawo vabatirewo kuti tiwane mvura zvinhu zvakanaka.
Vanga vari mukuru wechikoro cheShamva Primary School vaEdson Chuwe vari parunare kuShamva naJoka Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mushanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nehurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vari muAmerica kuNew York pari zvino kumusangano wemadzimai wokuenzanisa mukana pakati pemadzimai nevanhurume. Uri kukokerwa neUnited Nations. Musangano uyu wakatanga svondo rapera uye unotarisirwa kupera kwesvondo rinouya. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwe kuti musangano yakadai yakakosha sei.
Commission on the Status of Women, CSW, inoitwa gore negore kuno kuUnited Nations kwamunoziva kuti ndokunoungana nyika dzese dzepasi. And you're one of the biggest gathering of women leaders. And when we talk of women leaders, we are talking of every woman who has got influence to upgrade or to empower women. And here you know nakuti kunowiwa nevanhu vese, my ministers, my presidents, madzimai and my first ladies, nyika dzese dziri pasipano, members of parliament, vanouya kuno madzimai, pone kwa wawo civic society organizations, ma UN agencies vese vanenge varipo under one roof, kutarisa nyaya zirikunetsa kuti tingasvike sei panyaya yatinoti gender equality yatiriyo kuti kana munyika medu muZimbabwe yakataurwa mubumbiro remutemo kuti tinoda kuti tivane mitemikana yakafanana kumunhukadzi nemunhurume. Kuno kureitwa basa.
Dingindira regore rino nderei?
Simu yegore rino kutaura iyo nezve social protection. Social protection meaning kuti zvii zviri kuitwa nenyika kuti vasupporte madzimai kuti vabudirire. Apa ndinenge nditaura nyaya dzakaita senge dzakaitwa nehurumende yedu yeZimbabwe dzekuintroducea iya AIDS levy iya. Paonekwa kunzi vanhu vari kufa vakawanda nechirwere cheAIDS. Hurumende ikazora zvakakodzera kuti pamunhu wega wega ari kushanda 3% iende kuAIDS levy. Zvikaonekwa zvichibatsira kuti Zimbabwe as a country takabva tadzikisira chirwere ichi. Nekuti mari yakanga yavepo yakati yekuti tibatsire vanorwara vaone maARTs vanoda kuenda kumakliniki vane chirwere ichocho vange vachidzidziswa zvese zvakakwana. Saka isu tinoona futi kuti social welfare yedu ine iya program ya inoita iamto ya ndiyo some of the social protection inenge itaurwa.
Pane zvichange zvichizeyewa here pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemadzimai nyanya yekumaruva pamusangano uyu?
Panyaya yekupa vanhu mainputs kuti vanhu varime kuti vasafe nenzara. Vana mai vagosimudzira mhuri dzese dzigoguta pashaya umwe anonzi anofa nenzara munyika. Ndiyo nyaya iri kutarisiswa imwe yesocial protection. Yozotariswa nyaya yeaccess to public service. Madzimai edu tiri kuitei sehurumende senyika kuti madzimai edu mungave maruwa maanogara vaone mvura, vaone magesi. So kana vaona izvi haikona kuti vana vasikana vese vanototadzwa kuenda kuchikoro vachinzi vatsvage huni dzekubika. Kana magesi mudzimba dzevanhu zvoreva kuti madzimai nevanasikana vakuwana nguva yakakura kuti vaende vadzidzewo zvakanyanya muzvikoro kana ari ana mai makirabhu vachidzidza kana nyaya dzekuti vanokudziridza mhuri dzavo sei. Nyaya yemarodzi vana mai kana vachibva vakatakura vanofanira kunga vachizikanwa kuti pane rodhi here inozogona kutora amai ava kumhanya navo kukliniki kana kuhospital. Ndo nyaya imwe access to public service.
Misangano yakadai yakakosha sei kunyika yakadai seZimbabwe nedzimwewo?
Nyika dzese dzepasi dzinouya nemareports avo vachidonongodza kuti imi senyika makaite chii kusimudzira vanhu kadzi. Isu kafanika kuri kumedia tiri kutarisawo kuti hapana basa rakanzi rinoitwa nevarume chete. Tinoda kuona kuti chii chingaitwe ikoko kuti vanhukadzi varimo mujournalism vasimudzirwewo vasvikewo pekuita maeditors. Zvakaonekwa neUnited Nations ibumbiro rinobata nyika dzese pasi pano kuti nyika dzinosimudzira madzimai nyika idzodzo dziri kubudirira zvikuru.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanganya uye iko zvino tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekuvimbisa vashande vayo kana atingati macivil servants kuti vave kukwanisa kupinza munyika dzimotokari vasingabhadhare mitero uye vashandi vanenge vachikwanisa kukwereteswa mari dzekunge vachitenga dzimotokari idzi vachizobhadhara. Tatitinzwewo kubva kune mamwe masangano agara achirwira kuti vashandi vange vachitariswa nevashandirwi. Nasi tabata sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tikaita hurukuro nemutungamiri wesangano iri vao Bet Masara ure kuti tinzwewo kuti vari kutambira sei dano iri tinogamuchira nemufaro muchinongwa chedu vamasara ure
tinotenda tinotenda
vamasara ure mukatudzwa kuti makatambira sei dano iri
ukama uri pakati pemushandi nemushandiri unonyanyosunganidzwa nekubhadhara tikita riri kubudiwa nemushandiri kana azofunga kuzitsagira muchovha kuzitengera imba zvimwewo zvezvinhu zvaangazoita nemari yake inokwana yaanenge apuwa nemunhu waanoshandira hurumende ngaibhadhare vashandi mari inoenderana nemararamiro atiri kuita tinoramba tichishingisa kuti zvose zvavari kuita izvi azadhirese maproblems ekuti vadzidzisi vari kutadza kuendesa vana vavo kuzvipatara azadhirese nyaya yekuti vadzidzisi vari kutadza kuendesa vana vavo kuzvikoro hatidi kuti tipihwe maprivileges hatidi kuti tipihwe mahand out chete tinoda salary ndo zvatakatsvagira vabasa kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu tozotarisawo zvenyaya yamuri kutaura yekuti vanoti vanoda kuti macivil servants apinze mota dzavo pachena vasina chavabhadhara chekutanga ndechekuti munhu ari kutotambira 300 RPGs haakwanise kuzvitengera mota yacho nenyaya yekuti anozvimara kutoshandisa mukana iwo wekutenga mota dzehama dzinenge dzamupa mari saka hurumende kana isati yagadzira nyaya yemasalaries hapana chavaita chechipiri satiri kutarisa ndechekuti vari kuti vanobatsira munhu anenge ane 10 years ari museza zvireva kuti vanhu vose vasati vakwanisa 10 years ari museza kuhurumende yedu vanhu vasina basa asi vari vanhu vari kushinga nekushanda nesimba kuti nyika yedu isimukire nzira dzakuti paita rusaruro rwakakurisa zvinoshandiswa nehurumende kuti ite divide and rule the working class isu tinomaintaina kuti chiri kudiwa econditions of living adjustments inosanganisira kubhadhara masalaries atakanegotiata muna 2012 rate nemaus dollars kana kuti nereti inenge iripo musiwo
asika vamasarauri zvimwe zvezvinhu zvamaichemera sevashandi vehurumende ndizvo zvekuti mubvumidzwe kupinza dzimotokari mukwanise kunge muchiwana nzvimbo dzekuvakira dzimba nezvimwe zvakadaro hamufunge here kuti inhanho yekutanga yatingati first step mukugadzirisa zvichemo zvenyu
zvinokana tanzi totendebwa kupinza mota ndokunge wakashanda 10 years iwo usina mari yekutenga mota yacho hazvina zvazvareva nenyaya yekuti ringori izvika rekuti takubvumidza kuti utenge kuchinotengesa chachona ndokunokubvira pamuoro saka tiri kuramba tichiinsista kuti hurumende kana ichida kutibatsira kuti tipinze mota ngaitibhadharewo zvemari inokwanisa kuti tikwanise kutenga michovha yacho
mati masvitsawo here mhinduro iyoyi kuhurumende kana kusangano renyu reapex council
takasvitsa mashoko iwaya kuhurumende apex council inoziva zvatinoda kungoti vanonotimiririra havamiriri zvido zvevashandi vanonomirira zvido zvehomwe dzavo asi chiremo ichocho vanochiziva kuti hatidi nyaya yekuti zvonzi munhu aza ane 10 years chepiri hatidizve kuti zvinzi tangokutenderai kupinza mota isisina mari yekudzitengesa ngapave nenyaya yekuti tine masalaries toitawo zvenyaya yekuti munhu wese anongoshandira hurumende atenderwe kupinza mota zvisinei ne 10 years kana kuti akadii
tichitarisawo kuenda mberi izvii zvamuri kuitawo imi sevarayiridzi sesangano revarayiridzi panyaya dzemihoro nokuti ndo dzimwe dzamaa muchichemera ndo dzamuri kusimudza pari nhasi
tikuparura urongwa hwekuratidzira kukuru kuchabata nyika yese kuti hurumende ibve zvichemo zvedu tichahuparura kuchinoi musi wa22 ndokwatichange tiri madzidzisi vese vemashonaland west vachange vari pamahofisi makuru eimplyer wedu inove public service commission vachiratidza kunyunyuta kwavo nekutambira mari shoma kwavari kuita vachiratidza kunyunyuta kwavo nekubirwa malive days avo kwavari kuitwa nenyaya yekuti vanga vari pastrike saka tichazenge tichibva musi wa22 tichienda kumaprovhinsi akasiyana siyana tichasvika pakuti kuratidzira kuchatekeshera kumadistrict ese munyika zvichanzi mara zvaita kuti tikwanise kuisawo puresha yakasimba pamushandirwe wedu kuti akwanise kutibhadharawo mari inobatirwa
aiwa tinotenda zvikuru vamasarori kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
ndinotenda mukoma jongo
manga makateerera kumutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
aiwa tinotenda sikuru Jonga nacho chirongwa upenyu hwedu our lives muteerere chirongwa ichi zvakare svondo rinotevera Munau zemitambo tombo kupai zvabuda pamutambo pakati PFC Platinum ne Esperance yeku Tunisia makwikwi CAF Champions League Group B. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Che kwata ichi nasi masikati charo watu wane Esperance yeku Tunisia. Ndokupedza chine mapoints maviri chete kubva mumitambo mitanhatu uyezve pasi pe Group B iro rine zvikwata zvina. Matambiro aita chikwata ichi nema blood and goals asiya mibvunzo yakawandisa mubatsigiri venhabvu kuti nhabvu yezvikwata muZimbabwe yakananga kupi kana chikwata chiri kurura munyika chichikurirwa pamusha sezvaitika nhasi. Kugona kunenge kudada yabuda makundano aya isina kukunda kana mumutambo mumwe chete mushure mekurohwa mumitambo mina nekuita mangange mumitambo miviri yemugungano iri. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu va God knows jejeje vanoti veruzhinji havafanire kushora FC Platinum matambiro ayaita makwikwi aya sezvo zvichiratidza mamiriro enhabvu muZimbabwe.
FC Platinum ka itimu yakatotamba tichikombera nemastandard emuZimbabwe. Vanhu vari kuti yakatadza asi yakatamba nekuti mastandard emuZimbabwe ndo itori pamusoro sekuona kwedu.
Kubvira muna 1980 FC Platinum ndiyo yabuda nemapoints mashoma shoma mumiliki stage CAF Champions League mushure mekunge chimwe chikwata chisina kutamba zvakanaka mugungano chemunomutapa chakabuda nemapoints matanhatu apo chakamirira nyika muna 2009. FC Platinum yave kukanganwa zvemuCAF Champions League vachisa simba ravo rese kumakundano eCastle Lager Premier Soccer League ayo ari kutanga musi wa 30 kurume. Mumwe wemutsigiri wemutambo uyu vaAlfios Mashonganyika vanoti kusvika min league stage yeCAF Champions League kwapa kugona kunenge kudada mukana wekugadzirira zvakasimba makundano enhabvu emuZimbabwe emwaka uno.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
Vachitarisa matengero akaita zvikwata vatambi vatsva panguva yezororo vaongorori vemutambo wenhabvu vari kuti FC Platinum ingangotora mukombe wemuZimbabwe uyu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariyasi.
Ko kambo Jehovah kubva kuna Tsakura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika makumi matatu nemumwe vanoshaya nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo inotyisa raparadza nzvimbo dzakawanda kuchipinge nekuchimanimani. Chikwata cheFC Platinum chinorohwa 2-1 neEsperance kuBaba Fields nasi makwikwi eCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini Blessing Zulu. Ndokusiyai mina tandikile muhlanga munaudze isiNdebele.
Soku izikati senda baku VOA Ndebele.